Pakangodzikwa mutemo uyu, zvimwe zvinhu zvakabva zvawedzerwa mutengo uko vamwe vemabhizimisi vachiti havachadi kutambira madhora ekuAmerica. Kunyange hazvo hurumende iri kuti ngaashandiswe, asi nemutengo wepamusika weRBZ kana kuti Foreign Exchange Auction. Mute yasimuka munyaya dzezveupfumi iyi yabva yapa kuti padaidzirwe musangano wechimbi-chimbi mangwana. Asi mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vati musangano wekuzeya mamiriro ezvinhu uyu wasendekwa parutivi nekuti
mushure mekunge hurumende yakumbira kuti tiumurudze kuendesa svondo rinouya kubudikidza nekuti hurumende ine mufungo wokuti inoda kuti imboongorora zviri kuitika mumaketi maringe nekuparurwa kwakaitwa statutory instrument 127 of 2021, iyo inosungira kuti vemabhizimusi vashandise exchange rate yepaauction system, iyo pari zvino inova 84-1 as compared to yepamusika mutema iri kunanavira kusvika ku-130-1.
Mumashoko padandemutande retwitter, RBZ inoti danho iri harisi rekuda kuomesera vemabhizimisi, asi kuda kuunza kugadzikana pamusika nekumisa hori kune vemakambani vanowana mari kubhanga guru renyika nemutengo uri pasi asi vodhurisa zvinhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanotiwo mutemo uyu hauna kunyanya kuipa nekuti
pane yatinoti arbitrage, yekuti munhu anenge achingonotora mari paofficial unotengesa pablack market kana kuti unotengesa zvinhu zvake nepurice yeblack market, zvangofanana nekutora mari pamutemo wakadzikira iwo pasina zvimwe zvinhu zvakaita zvatinoti value addition zvaunenge waita, unongochaja mitengo yekuita kunge wawana mari pablack market. Takatarisa makambani mahombe anoita zvekutengesa mashops mahombe anondonoenda kureserve bank opiwa mari pamari iri pamutengo wakaderera we85, asi ukazonotenga zvinhu zvavo mumasupermarket zvakafanana nemafuta cooking oil inenge ichibva kusouth africa kana kwayabva, unozoona mutengo wacho ukautarisisa mutengo uri kuratidza kuti pashandiswa exchange rate yeblack market. Saka mutengo uyu wakananga kuti mapurize ange achiita stable plus achireflecta mawaniro aruta mari. Saka aya ma reforms abva kare achiitika. Reformu yenyika yenyaya dzemari inenge iri process inoita over time, haisi one event yekuti munogadzisa chinhu kawani zvobva zvaita. Munoramba muchiita muchayeuka. Takatanga tine vanhu vanga vaine ma eco cash lines akawanda, vanhu vachiita zvavada neeco cash. Dzimwe nguva waikwanisa kutoona munhu asina kana imba kana mota, asi muakaunti yake yeko keshi mune kana 2 million, zvairatidza kuti vanhu vanga vachichoshandiswa, zvaizokanganisa mafambiro emari yatinoti financial stability, nekuti vanhu vanga vachiita zvese zvese. Izvozvo zvakagadziriswa kuti malines munhu ngaaite line 1 plus eco keshi ane malimits kuti unofanira kumuvha mari yakati yakati. Tozotarisa maexports edu anofanira kugadziriswa futi zvakare kuti vanhu vapiwe incentive yekuti ugadzire zvinhu zvaunogadzira for export kuti nyika ihore mari yekunze yakati wandei. Izvi zvinoti mari ikawanda muno yekunze zvinobatsira kuti Zimbabwe dollar rite stable, uyezve upfumi hwenyika nei yatinoti balance of payment account inobhalansa, zvekuti hatisarambi tichingotsvaga isu mari yekunze, nokuti vanhu vekunze vanenge vatsvagawo mari yemuzimbabwe nokuti vanenge vada kuti asi kuita business nesu. Ndo zvimwe zvazvinofanga zvichiitika kubatsirana nestatutory instrument yaitwa iyo. Statutory instrument is a very critical step which was necessary.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vane maonero akasiyana.
Hurumende yakatadza kuona zvinoti havasi vese vemabhizimusi vanowana mari kubva pamusika weauction market, sekuti nyika inoda mari inodarika mamiriyoni mazana mana kuti iunze zvinhu munyika kubva kunze, kureva kuti 400 million to import. Apa tinoita titaisa zvinhu zvinounzwa zvisiri pamutemo nevemabhazi nevemagonyeti nevamwewo avo vanounza zvinhu vasina kutaura mari chaiyo yavatenga zvinhu. Musika weauction market kune rumwe rutivi uri kungopa vemabhizimusi mamwe chete iwayo mari inodarika zana rimwe chete nechidimbu, kureva 140 million. Takatarisa izvi zvinoreva kuti mari yekunze iri kushomeka pamusika weauction market. Vemabhizimusi vari kushaya mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kuunza zvinhu muno. Uyewo musika weauction market mudiki pane msika we black market kana kuti parallel market, uyo unoshandiswa neve mabhizimusi pakuisa ma price ezvinhu zvavo. Zvekare msika wa auction market uri kutora nguva refu, inotosvika kana mwedzi miviri usati wapa vemabhizimusi mashoma iwayo mari dzavanenge vawana pamusika iwoyo. Hurumende yakagadzirisa mutemo uyu nekukasika kuitira kurambidza vemabhizimusi makuru avanoziva kupa madiscount kuvatengi vanoshandisa dhora rekuAmerica. Asi zvichaitika mukati menyika mumavhiki ari kuteera ndeizvizvi. Vemabhizimusi vechidiki vanotengesa vakazvimirira vega kuna ana Mbare Mukambo, kuna ana Glenview nenzvimbo dzakasiyana-siyana dzeruzhinji vakaisa zvitanda munzeve. Havatevedzeri mitemo yese iyi, kwavari hapana chachinja. Vanongotengesa nedhora rekuAmerica kana mabond cash, uye havaisi mari mumabhanga, uye havabhadhari mari dzemitero dzese.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwave kuita kunge bhasikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa, nenyaya yekuti mitemo yakambodzikwa nevai vegavhuna weRBZ vaGideon Gono ikatadza kubudirira ndo imwe chete yave kudzikwa pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.